Vangeri rakanyorwa naJohani, chitsauko chekutanga. Izwi rakazova nyama. Pakutanga izwi raivako, izwi raiva kuna Mwari, izwi raiva Mwari. Irori pakutanga raiva kuna Mwari. Zvinhu zvose zvakaitwa naye, kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu, chimwe chete chakaitwa. Mari ndimo maiwa noupenyu, iwo upenyu hwaiwa chiedza chavanhu. Zvino chiedza ichi chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda. Kwakanga kune munhu akanga atumwa naMwari, zita rake vainzi Johani. Iyeyu akauya kuzopupura, kuti apupure chiedza kuti vose vatende naye. Iyeyu akanga asati ari icho chiedza kwete, asi vakauya kuti azopupura chiedza. Chiedza chechokwadi chinovhenekera munhu mumwe nomumwe chakanga chiri kuuya panyika. Wakanga ari panyika, uye nyika yakasikwa naye, asi nyika haina kumuziva. Wakauya kune zvake, asi vanhu vake havana kumugamuchira. Asi vose vakamugamuchira vakapa simba rokuti wave vana vaMwari, ivo waya vanotenda kuzita rake. Avo vasina kuberekwa neropa, kana nokuda kwenyama, kana nokuda kwemurume, asi vakaberekwa naMwari. Izwi riya rakazova nyama, rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya kwake sokubwinya kwowakaberekwa achingova mumwe chete naBaba, azere nenyasha nechokwadi. Johani akapupura pamusoro pake, akadanidzira achiti, "Ndiye uya wandairewa ndichiti, uyo anouya shure kwangu, waivako mberi kwangu, nekuti wakanditangira." Nekuti pakuzara kwake, isu tose takagamuchira nyasha pamusoro penyasha. Nekuti vanhu vakapiwa murayiro naMozisi, nyasha nechokwadi zvakauya naJesu Kristu. Hakuna wakatomboona Mwari kwete. Mwanakomana wakaberekwa achinguva mumwe chete, ari pachifuva chaBaba, ndiye wakatizivisisa zvake. Kupura kwaJohani Mubhabhatidzi. Zvino uku ndiko kupupura kwaJohani. VaJudha zuva ravakatuma vapristi kwaari navarevhi vachibva Jerusarema kundomubvunza kuti, "Ko, iwe ndivaniko?" Akareva pachena, haana kuramba kwete. Akareva pachena achiti, "Handizini Kristo bodo." Vakamubvunza vachiti, "Ko, unogova chinyiko? Ndiwe Eria here?" Akati, "Handizi iye." Vakati, "Ko, ndiwe uya muprofiti here?" Asi vakamupindura akati, "Kwete." Vakabva voti kwaari, "Ko, ndivaniko?" Akati, "Ndini izwi ranodanidzira murenje richiti, ruramisai nzira yaShe, sezvakarehwa nomuprofiti Isaya." Waya wakanga watumwa waiva wokuvaFarisi. Zvino vakamubvunza vakati kwaari, "Ko, kana usiri Kristu, usiri Eria, kana muprofiti uya, unogobhabhatidzireiko?" Johani akavapindura akati, "Ini ndinobhabhatidza nemvura, asi pakati penyu pamire mumwe munhu wamusingazivi. Ndiye anouya shure kwangu, wandisina kufanira kuti ndisunungure ruwanda rweshangu yake." Izvozvi zvakaitwa Bhetania, mhiri kwaJorodhani, kwaibhabhatidza Johani. Ava mangwana vakaona Jesu achiuya kwaari akati, "Hero Gwayana raMwari, rinobvisa zvitadzo zvenyika. Ndiye uya wandaireva ndichiti, shure kwangu kunouya munhurume wakanga achitovako, nekuti wakanditangira kuwako. Neni ndakanga ndisingamuzivi, asi ndizvo zvandakauinga ndichibhabhatidza nemvura kuti azikanwe kuvaIsraeri." Johani akapupura akati, "Ndakaona mweya uchiburuka uchibva kudenga senjiva, ukagara pamusoro pake. Neni ndakanga ndisingamuziwi, asi uya wakandituma kuzobhabhatidza nemvura ndiye wakandiudza kuti, waunoona mweya uchiburuka pamusoro pake, ukagara pamusoro pake, ndiye anobhabhatidza nomweya mutsvene. Zvino ini ndakaona, ndikapupura kuti uyu ndiye mwanakomana waMwari. Wadzidzi wokutanga. Ava mangwanaze, Johana akanga amire navadzidzi vake vaviri. Akatarira Jesu achifamba akati, "Hero gwayana raMwari." Zvino iwawo vadzidzi vaviri vakamunzwa achitaura, vakabva vatevera Jesu. Jesu akatendeuka, akavaona vachitevera, akati kwavari, "Ko, munotsvakeiko?" Vakati kwaari, "Rabhi, ndokuti mudzidzisi, kana zvichishandurwa, munogarepiko?" Akati kwavari, "Uyai muzoona." Vakaenda vakandoona paaigara, vakagara naye zuva iroro. Yakanga iri nguva inenge yegumi. Mumwe waivawo vaviri vakanga vanzwa zvaitaura Johani vakamutevera. Waiwa Andriya munin'ina waSimoni Petros. Iye akatanga kuwana Simoni mukoma wake akati kwaari, "Isu tawana Mesias," ndiko kuti Kristu kana zvichishandurwa. Akaenda naye kuna Jesu. Jesu akamutarira akati, "Ndiwe Simoni mwanakomana waJona, uchanzi Kefasi, kubvira Dombo." Kuzotava mangwana vakada kuenda Gariria, akawana Firipi. Jesu akati kwaari, "Nditevere." Firipi akanga ari weBethsaida, guta ravana Andriya naPetrosi. Firipi akawana Natanieri, akati kwaari, "Tamuwana uya ane zvakanyorwa naMozisi pamurayiro uya wavaprofiti, iye Jesu weNazareta, mwanakomana waJosefa." Natanieri akati kwaari, "Ko, muNazareta mungabve chinhu chakanaka here?" Firipi akati kwaari, "Uya uone." Jesu akaona Natanieri achiuya kwaari akamuti, "Onai zviro kwazvo muIsraeri asina kunyengedzera maari." Natanieri akati kwaari, "Ko, munondizivire piko?" Jesu akapindura akati kwaari, "Firipi asati akudana uri munyasi memuonde, ndatenge ndakuona." Natanieri akamupindura akati, "Rabhi, ndimi mwanakomana waMwari, ndimi mambo waIsraeri." Jesu akapindura akati kwaari, "Heya, unotenda zvandazoti kwauri, ndakuona uri munyasi memuonde. Uchazoona hako zvinhu zvikuru kuna izvozvi." Akati kwaari, "Zviro kwazvo, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, muchazoona kudenga kwazururwa navatumwa vaMwari vachikwira nokubhururukira pamusoro pamwanakomana wemunhu."